vachitora mutongo wavo panyaya iyi. Mutongi wedare repamusoro vaJoseph Mafusire vati chikwata chamuzvare kupe chimbomira kutsiva nhengo dzeparamende idzi. Pakamirirwa kunzwikwa kwenyaya yakakwidzwa kudare neMDC Alliance yekuti chikwata ichi chainge chiine kodzero here kana kuti kwete yekudzinga nhengo dzakapinda muparamende dzichishandisa zita rekuti MDC Alliance. Zvaturwa nedare zvatsinhirwa negweta reMDC Alliance vachauswa ramba.
Zviripo ndezvekuti Senator Tim Vios naTabitha Khumalo vakanga vakadzorwa kubva kuparliament nekuseneti negurupu raNamunzora. So zvavazoita ndezvekuti vakazomanya kukoti vakati aiwa gurupu iri ngarirege kuti kuzadzisa zvigaro zvedu kuparliament nekuseneti. So vanga vachisika inonzi interdict pachirungu yekumisa gurupu raNamunzora navanaKupe. So koti yatenderana navo ikava pachikumbiro chavo chekuti kuzadziswa kwenzvimbo dzavo muparliament nemuseneti kumbomira, zvichimirira kutongwa kwenyaya yavo yekuti kutombodzorwa kwavo yavanoti riko kwakanga kusiri pamutemo.
Zvataurwa navakwaramba zvatsinhirwawo namuzvinafundo Love Mo Maduku avo vari kumirira muzvare Kupe.
Judge we High Court vaMafusire vabvumirana nechikumbiro chakaitwa navaTabitha Khumalo naTim Vios chekuti zvigaro zvavo zvemuparliament zvimbomira kuitwa umwe munhu kusvika nyaya yavakakwidza kudare yekuti kubviswa kwavakaita muparliament yakusi pamutemo. Judge abvumirana nazvo, ingori temporary kuti imbomirirei nyaya yavakaunza kuti ipere. Kana yazopera then nyaya yozoenderera mosikwanisa kuona kuti vakana vakaruza uku ndo kuti mapositions avafiliwe.
VaMaduku vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusorosoro reSupreme Court.
Ndanichinzwa nemaclients edu vanga vatotaurira kare kuti tiverenge judgment kuti hatisati taiverenga. Tapedza kuverenga judgment tikaona zviri mujudgment zvitaridza kuti judge haana kunyatsotarisa nyaya zvakanaka. Tinenge tichikwidza nyaya kuSupreme Court pazvenge zvichitwa nhasi izvozvo. Saka izvi tiri kumirira vari kutora judgment toiverenga toona kuti pane magrounds here kuti tiendese nyaya mberi kuSupreme Court.
Zvichakadai, nyaya yekutorwa kwakaitwa muzenda webato iri weMorgan Tsvangirai House nechikwata chamuzvare Kupe svondo rapera yakatarisirwa kunzwikwa mudare repamusoro munguva pfupi iri kutevera. Zvitevera chikumbiro chakasvitswa nechikwata chavaNelson Chamisa nevari kunzi varidzi vemuzinda uyu chekuti udzoserwe mumaoko echikwata chavaChamisa. Munyori mukuru muMDC Alliance vaCharlton Wende vati vari kumbotevedzera mutemo pari zvino vachiti vatsigiri vavo vanokwanisa kutora muzinda uyu nechisimba kana vachida.
Kuti tichitaura nyaya yedu kuti disu tine building ndisu tanga tichigara ipo, saka takaita application non-spoilation, saka ndiyo yatamirira kuti iitwe. So even kana vene vebuilding vakapindawo paapplication yedu ipapo vari kukonfirmawo kuti isu ndisu tine mvumo yekunge tiri paharvest house. Nyangwe hazvo takatorwa nemasoja pakati peusiku, isu tiri bato rinoda kuita zvinhu zvemutemo tichitedzera mutemo wenyika, tichitedza bumbiro redu reconstitution. Otherwise dai tatisingatedzere hazvititorere kana time kuti mamembers edu emudisi neuwandu hwavo vese vaende vanotora building. But tiri kuvati aiwa garai kwamuri ikoko tipe mukana maloya kuti vagadzirise nyaya. So I'm hoping kuti by today or end of day tomorrow tinenge takwanisa kunge tiri paharvest house zvakare tichita basa redu.
Hatina kukwanisa kutaura namuzvare Kupe kuti tinzwe pavamire panyaya iyi, asi munyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora vakati ndivo vane kodzero yekuve mumahofisi aya sezvo vachiti ndivo varidzi vebato sezvakaturwa nedare reSupreme Court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.